mutongi wedare, muzare patients madondovati, vamtubukira padza remarino sika zvirusano zvemara TGS, uye varambe vachigara kumba kwavo kuchiredzi. Mutongi audza dare kuti vamtubuki pamwe chete nevamwe vatsigiri vebata ravapfumbamwe, avo vakasungwa vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibati sezvondorapera, vakapara mhasva iyi musi wa11 mwedzi wapera pazvitoro zvemhandamabwe kwachivi. Gweta riri kumirira vamutubuki vamatini mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vamutubuki vanzi vadzoke kudare musi wa6 mwedzi unouya.
Right, nhasi tiri pamagistrate court nekesi ya Councillor Gilbert Mutubuki veMDC Alliance Ward 18 kuchiredzi vakasungwa nemhosva yekuti participating in a gathering with intent to promote public violence vachinzi musi wa11 March 2021 kumaandamabwe vakaadresa egathering vachiti let's revolt against comrade Emmerson Mnangagwa and his government. Saka vakazvisarenda kumapurisa nezuro pavakanzwa kuti mapurisa ari kuvatsvaka. Tauya pakoti tapinda mukoti vapiwa ivo bero vanzi vabhadhare 5,000 RTGS with the clerk of court Mashingo.
Vamutubuki vanzi vakaita musangano zviri pamutemo uye vaifurira vagari kuti vapandukire vamunangagwa kuita kuti vabviswe panyanga nechisimba. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vaDerek Charamba vati vari kunyunyuta zvikuru nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzechidiki vachisungurudzwa mumatare nemumajeri.
Isu seMDC Masvingo Alliance mutungamirirwana wachamisa hatisi kufara zvikuru nyaya yekungosungwa sekwa kunoitwa vana vadoko mayouth edu achisungurwa nyaya zana nebasa rose. Tunya yatwo paWhatsApp tisina kana nomusoro when they are addressing real issues. Hatidi hurumende inogondera mukonikoni mago aripo. Mago iikonomi yadhakwa, hakuna mabasa, dhora rakadonha zvina si kufamba, vanofana zhara. Mombe dzaubhadhara mutero wedibhi $2 US vanakora mabhondi. Ndonyaya dzitofanga ichitaura zvinofamba zvizvi, ndonyaya chadzinofanga ichitaura zvinofamba zvinezano. Kuri kuda kusunga vana vari kuvangaita zvinhu zvaWhatsApp.
Imwewo nyaya, kanzuri yekutare Masvingo nhasi yatura mashoko ekuti yadzikisa mitero yemvura nezvikamu 20 kubva muzana zvitevera kuchema-chema kwakaitwa nevagari avo vange vatadza kubhadhara mari yakakwidzwa mubhajeti regore rino. Vachitaura pamusangano nevatori venhau, meya wegutare Masvingo vaColin Maboke vati vakatora danho iri mushure mekuona kuti vagari vazhinji vakange vaomerwa nekubhadhara mari dzemutero idzo dzakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura 500 mubhajeti regore rino.
Sezvataverenga kuti pane maareas anosvika 6 atikabata, ese tikazi mabatanza neaverage inenge iri 20%. Takatarisana nemamiriro akaita ikonomi yedu. Ino zvedu kuti vanhu vane kugozhegwa kwavanako kunyanya ichitarisa kuti dzimwe nguva masalari zavo haana kukwira. Bati dambudziko rinozonyanya kuita nderekuti kwatisingatotendedzi kubata kune mari dzakawanda sekunana mvura hatigoni kukubata, uyezve tinotochemawo nevagari nokuti vanotisupplya machemicals nezvimwe izvi vakazvikwidza ende havasi kuzvitarisa kuti vagari vari kuwana mari. Chavo chavari kungodai mari yokuti vakwanise kutipa maservices avo.
Asi vagari vanoti havasi kutambira zvikamu zvabviswa vachiti zvishoma-shoma kubva muzvikamu 500 nekudaro vacharamba vachiisa zvichemo zvavo kukanzuru. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzare rumbidzai magurupira ati kanzuru yakatora danho iri isina kunzwa pfungwa dzevagari nekudaro havaritambiri.
Zvataurwa nekansuro hatisi kumbozvibvumirana nazvo kana 20% yavari kudzisa nayo chokutanga pavakakwidza kusvika mu500% vakati consult vakauya vakaita mabudget consultative meetings. Saka takatadza kuti vari kuda kudzisa vapinde muvagari vavaudza kuti ndo zvatafunga izvozvo kuti tidzise ne20% chii. Zvakare 20% yavari kutaura kubatana kumeso chaiko nezvanatsuro nagudo zvavari kutiitira, because ukatarisa the difference between 20% ne500% is just a drop in the ocean. Havana zvavaita vagari vakaomerwa nevatoreducer neabout half of that amount kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara marates, because ichichangoitika nechekuti marates aya zvikwereti zvicharamba zvichingodurukanidzana.
Vagari avo vaimbobhadhara mari dzinosvika 500 dzemaRTGS pamwedzi vari kubvisa mari inosvika $3 zvemadhora emaRTGS mwedzi woga woga. Guta reMasvingo rakatarisa nedambudziko remvura rave nemwedzi inopfuura 6 vagari vachiwana mvura mudzimba dzavo 2 pasvondo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.